pane zvino tanga tiri kuongorora kuti tsaridzo dziri kufamba sei maby-elections ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana siyana kudhinga uko zvakare nekugweru tsaridzo dziri kufamba zvakanaka hazvo hapana zvizhinji zvatanzwa zvinotashamadza kana kuratidza sekunge mabatirwo esaridzo asiri kufamba zvakanaka taona kuti zvese zvinenge zvakaringana tichikuonawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa futi vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana siyana vachitiwo havakwanisi kunyora chinova chinhu chatagara tichiona musaridzo idzo dzemaby-elections kuti pane vanhu vakati vari kutaura kuti havasikwanisa kunge vachinyora saka vanenge vachida rubatsiro rwavanhu saka tichikuonawo zvakare kuti pane masited voters vakati pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi taonawo zvakare kuti vese vaidhiployawo maagenti avo kuti vange vachiona kuti sarudzo dziri kufamba sei saka tinoona kuti varipo panzvimbo
kuve vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi
tikuona kuti voter turnout inenge ichiri no haina kunyanya kuwanda asi zvakare ndozvinowanzoitika maby-election izvozvo uwandu hwevanhu vanouya maby-election vanenge vari vashoma uyezve taona kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazita avo haasi muvhotazvo kana kuti vauya vane magwaro kana kuti madhokumendi asingatenderi kuvhota saka sarudzo dziri kupera na7 manheru anhasi saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei tozopawo yatingati ripoti yekuti zvapamba sei mukupera kwesarudzo uyezve taakuziva kuti akubudirira musarudzo idzi ndiani.